vakuru vepaGZU vakadzidzisa vadzidzi kuti vanoda kukwikwidza pachigaro chemutungamiri weSRC anobhadhara makumi masere emadhora ekuAmerica kana kuti US$80 vanoda kupinda mutsaradzo dzemutevedzeri vobhadhara makumi matanhatu emadhora kana kuti US$60 chigaro chemunyori mukuru nezvimwe vobhadharawo makumi mana emadhora ekuAmerica kana kuti $40. Mumwe mudzidzi vanirinosi munogwei vati vadzidzi havakwanisi kubhadhara mari iyi.
The current economic challenges atinawo $80 yakawandisa, $60 yakawandisa, $42 yakawandisa futi because izvozvizvi vana vari kustruggla and mari iyoyo yavatomboiwana zvakutochikora kodzero dzavo because iraiti yemwana
weelection.
Izvi zvatsinirwa nemutauriri wesangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti zinhasi mumasvingo vatadiwa mushonga.
Isusu sezinhasi tinototi mari iyi haifani kunge ichitomboripo yekuti mwana wabhadhari kuti wakondesi zvaifanira kutongoitwa pachena pasina muripo unobhadharwa. Zvazvinongoreva chete ndezvekuti izvi pava kana kuti kutungamira kwatongosiyirwa kune avo chete vane mari vashoma. Vazhinji vasina asi vachikwanisa kutungamira havachakwanisi kutungamira. Zvazvinoreva ndezvekuti vanenge vatotyorerwa kodzero yavo.
Vadzidzi vanoti kunyange bumburo remutemo wechikoro richiti vanofanira kubvisa mari yekukwikwidza hazvireve kuti chikoro chinofanira kutara mari yakawandisa uye mumadhora ekuAmerica. Asi mutauriri weGZU paAnderson Chipatiso vati hapana chakaipa pamari dziri kubhadhariswa vadzidzi idzi.
Constitution yevana inoti kana mushure mekunge vadzika mari dzemaelections avo idzi vane zvichemo zvavo vanofanira kuapila nekuisa macomplaints avo within 24 hours mushure mekunge notice yemaelections yapublishwa. Panyaya yekuharaswa kwevana kumashava inyaya dzinoitika pano neapo asi hatingati nyaya dzinowanzoitika.
Zvichakadaro vamwe vadzidzi pachikoro ichi vanodzidzira kumashava vanoti vari kushungurudzwa nemakorokoza anochera goridhe munharaunda yavo avo vari kupomera mhosva yekuvarwa pamwe nekupindira vadzidzi vechisikana mudzimba dzavo. Vamwe vasikana vanoti vave kutya kubatwa chibharo. Mumwe wevanoti akarohwa pakupera kwesvondo ndiva Innocent Murayiwa vanoita zvidzidzo zvekutora nhau.
Saka manje tiri papa tiri muroo takasana nemakorokoza gurupu yemakorokoza yekutanga nebharapfuura tobatisangana nevakomana vaviri makorokoza. Vakomana ava vakati vachangoti pfuure mbicha vadzoka. Saka vakabva vatanga kuda kutora foni mumukoma yemumwe musikana vaida kuzama kuitora. Saka vakazama kutora musikana vanzvengesa foni ari bvai nzvengesa ndobva amhanya nechekumberi vakamhanya vanandii ndobva ndabvunza kuti kana vakofira ngobvunza tichiri vanobva ratorohwa newaya ndakarohwa nayo.
Izvi zvatsinirwa nemumwe mudzidzi wechisikana asina kuda kudomwa zita rake uyo anoti akapindirwa mumba yaanogara nemakorokoza nemusi wesvondo.
Ya vanenge vachida kuba nekutodhara kana kuti ati abvisa because vanenge vachiziva vanonyatemera kana medical instruction dashcore edza kune kune chechi or maybe kune kune party inenge iri samwe kana kuti vanhu vanenge vaenda kumalectures ndopaya pavanotaya kuda kupinda o kana kutopinda kana uripo vachiziva kuti hausi uri wega vanogonozviita futi izvozvozvo.
Vachipindurawo vachipatidzo vati GZU iri kuferefeta nyaya idzi asi vati vadzidzi vanochengetedzwa nemagadhi uye vari mufenzi. Mumwe mukurokoza ada kuzikama nekunzi Blaganz vanoti havashungurudzi vana asi vamwe vechikomana vanotanga musindo uye vachiti vamwe vechisikana vanodanana navo pozomukabopoto vadya mari dzavo.
No, kana iri senyaya yavasikana hatitombovaharasi vasikana. Vasikana ava vakaona isusuti iga bigre nyange vane zvikomana zvavo kavanobva vangoaratidza kuti vanoti vane maindrest edu isusu tovasofurai nokuda kwebhegi vorova bhegi redu takuti tiva nemari wadzi toda
asi vadzidzi vanoti zvese zviri kutaurwa nemakorokoza izvi ndezvemugodzi matsuro. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo.